manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasti uri musi wechina kukadzi 8/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Madzangu tine urombo zvikurusa kuti gamba ratanga tinaro since 1999 vajobusikala vapanduka tinowanzi kuratiti.
Vaimbo mumiriri wezengeza West mudare reparamende vajob scholar vanoti vabuda mubato reCitizens Coalition for Change vachitanga zvitsva.
Saka pakaita mazvisi panenge pakuita yaitwa mucolonial regime yaiziziri ishanotaurira vanhu takaona kuti zvinhu zvakadaro zviri kuishanogona kutaurira vanhu zvinogona kuti
vamwe voshora mabatirwo ari kuitwa nyaya yegukura hundi nehurumende. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwe Africa Cup of Nations kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbomirira zengeza West mudare reparamende vajob scholar vanoti havana vavari kubatana naye pazvikwata zvebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change zviri kurwira utungamiri pari zvino. Asi vanoti vari kubatana nevamwe kubva kumasangano akasiyana-siyana kuti varambe vachirwira kodzero dzevanhu munyika. Pasimon Glovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muchiitiko chapindwawo nevashandi vakuru kubva kumizinda yenyika dzinosanganisira European Union, vaimbove nhengo dzeCCC pamwe nenhengo dzeJob Scholar Solidarity Movement, vasikala vazivisawo kuti vave kuparura urongwa hunopa mukana kune vachadomwa kubva mumapoka akasiyana-siyana kuti vapinde mune vari zhinji vachinzwa pfungwa dzavo pane ramangwana renyika kana kuti Democratic Consultative Convention, vachiti veruzhinji ndivo vachazosa vachatungamira.
The consultative process will involve all important constituent bodies.
Chirongwa ichi chichaitwa nezvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira mapoka anomirira vashandi, madzishe, vana vezvikoro zvedzidzo yepamusoro, vedzisvondo, vari mumabhizimusi, varimi, masangano enharaunda, vakaremara nevamwe veruzhinji.
Vasikala vashorawo kusungwa kwavakaitwa vachiti kwakavasimbisa kuti varambe vachirwira kodzero dzevana veZimbabwe pamwe nebudiriro.
This experience that I went through during almost 2 years in prison happened to me, ladies and gentlemen.
Kusungwa kwandakaitwa kwenguva ingangosvika makore maviri wakatondisimbisa zvekuti hapana chandichatya.
Vasikala vakapedza gore nemwedzi mupfumbamwe vari mujeri reChikurubhi vachipomerwa mhosva dzakasiyana-siyana uye vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vashorawo ZANU-PF vachiti ndiyo iri kukanganisa mashandiro emasangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu munyika. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa munyika reDemocratic Party, Dr. Uraya Zembe, vapembedza danho ratorwa navasikala iri vachiti rakanaka chose.
Zvino zvinotaridza chose kuti pakubuda fungwa tsva dzakaita seizvozi kuti vanhu vakavhunzwa kuti todii tiite mumwe munoti chiuya uyo mubatanidzwawo kuti kana kuine nhimbe kana humwe yavanhu sezvaasvingoitwa uku ko zvinokuva kuchionekwa kuti kune mapoka anenge achimiririra kodzero dzavanhu pakurwira utongi hwezvekerera.
Asi vaimbove mutevedzeri wemutauriri weCCC vaFelix Magalela Mafa vanoti zviri kuitwa navasikala havaoni zvichibudirira.
Madzangu tino urombo zvikurusa kuti gamba rakanga tinaro since 1999 vajobusikala vapanduka tinowanzwira tsitsi.
Mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira vayambira vasikala vachiti vasazozvipinza muna Taisireva vachiti nyika yeZimbabwe inyika inoremekedza mutemo.
Tinongo kurudzira vasikala kuti vasaite zvinhu zvinoita kuti vadzokere kuchirongo kwavanga vari mazuva akafuura mashoma, nekuti muno muZimbabwe hurumende nevanotungamira zvinoshata muvanhu.
Vasikala vanoti vasungwa kanodarika makumi matanhatu mumakore makumi mashanu nemaviri adarika, zvavanoti zvinoratidza kuti vari kumbunyikidzwa uye vakambopambwa vakaitwa kafira mberi. Mavhiki maviri adarika vakabatwa nemhosva mbiri yekupesvedzera mhirizhonga nekufambisa mashoko ekunyepa, asi vanoti vari kupikisa mutongo iyi. Vasikala vakamboumba bato rinonzi MDC 99 mushure mekutadza kuwirirana namushakabvu Morgan Tsvangira vakazobatana navo muna 2014. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kurambidzwa kwevatori venhau, kutapa nhau pachange pachiitwa hurukuro dzekuedza kugadzirisa matambudziko akakonzerwa negukura hundi dziri kutungamirwa nemadzishe kwave kupa vamwe kuti vasimbise kuti hurumende haifaniri kutungamira urongwa uhu sezvo iine maoko akasviba. Mauto e 50 Brigade ndiwo ari kupomerwa mhosva yekuponda vanhu kumatunhu ematebeleland nemidlands kumakore ekuma 1983. Hurumende yakambotanga ichiti yairwisa vapanduki isati yazoti panogona kunge pakadeurwa ropa revasina mhaka. Vachitaura nhasi pamusangano waitwa kuBulawayo nevatori venhau wekupa gwara remafambiro achaita urongwa uhu, mutevedzeri wemutungamiri wedare remadzishe Senator Chief Fortune Charumbira vati havadi kuti vatori venhau kana mapurisa vange varipo panoitwa hurukuro idzi, vachiti veruzhinji vanogona kuzotya kunyatsotaura zviri pamwoyo yavo. Vati vanozounganidza vatori venhau kamwe chete mumasvondo maviri ega ega vachivataurira zvinenge zvabuda mutsvakurudzo dzavari kuita semadzishe. Taedza kubata Chief Charumbira kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Ivan Zisininga weStudio 7 abata imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwewo maonero avo.
Kuti nyaya ipere, vakakanganiswa nevakakanganisirwa vacho vanofanira kunge vachinge vari pakati penyaya iyi vachitaura ivo. Saka pakaita madzishe panenge pakuita yaitwa mucolonial regime indirect rule, ishe anotaurira vanhu. Takaona kuti zvinhu zvakadaro zvekuti ishe anogona kutaurira vanhu zvinogona kuti nekuti ishe haagona kuziva zvinoda vanhu, zvekuti nyaya idzi dzinoendera ne dzinobata vanhu jeo jeo vanenge vaine zvinyinyito pamusoro pezvakaitika. Saka toona sekuti daita izanganidzwa dzemadzisha arimo nevanhu vacho varimo zvaigona kufamba zvakanaka.
Vatori venhau kunzi vasange varipo munyaya idzodzi padzinenge dzichiitwa, munoona sezvinobatsira here kufambiswa zvakanaka kweurongwa ihwohwo?
Zviri paviri. Pekutanga, pamwe panotyirwa kunzi kutorwa kwenhau idzi kune vamwe vatoriwo venhau vaakuzikanwa, vamwano vakati wandei wandei, vamwe vanonyora mumaindaneti vanongoti vakazwa kanhu kadiki diki vanogona kuzonyora zvinhu izvi nemhangi yekuti zvinogona kuzokonzera mvonga mupopoto, zvizotokanganisa basa racho vachiwedzerawo mamwe mashoko vachiita shuga nemhiripiri zvinozoita kuti rongwa ichiita zvekubudirira. Asi tinoona sekutiwo vatori venhau vanoremekedzwa vachinge vachina kutora basa nemazvo vanenge vane basa rekuti vatore nyaya idzi, nekuti ivo ndo vakadzidzira kutora nyaya uye ndo vanoziva kuti nyaya dzinotorwa sei panzvimbo yekuti vazvida kupagurirwa nemadzishe, nekuti dzimwe nguva vanoda kuzvizivira kune vanhu vacho vachitaura.
Ivo madzishe tichitarisa kugara kwavo vachibva kumatunhu akasiyana-siyana, panenge pane kuwirirana kwakadii pakati pavo kuti vaite muonera pamwe pachinhu chakadai?
Munhu munhu ane maonero ake zvinhu zvaro vakatika kuti vakona zvakafanana zvirova kuti vanenge vatokutsvaka zvakafanana pakati pavo ivo zvinenge zvakasiyana votosiya saka tinazvo kuti zvinhu rine zvaro rine damatambudziko aro kuti vazonzi vanoona pamwe chete zvingave zvishikamu zvishoma sevanenge vachibvumira kuti zvinoa pamwe chete asiti zvinhu rinenge rine zvaro zvakasiyana.
Vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nevasere kana kuti 508 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere chekorera gore rapera. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi maviri nezvitatu kana kuti 23,181. Asi bazi rezveutano rinoti riri kufara neuwandu hwevanhu vari kunwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Hurumende inoti inoda kupa vanhu mamiriyoni maviri nhomba iyi. Nyanzvi dzeutano dzinoti hadzo nhomba chete pasina mvura yakachena inoderedza inokwanisa kuderedza dambudziko rechirwere ichi kwete kuchidzivirira zvachose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata meya veguta reHarare vaJacob Mafume kuti anzwe mamiriro aita zvinhu muguta umo manga muchipararirawo chirwere ichi zvakanyanya.
Tiri kuona kuti tichibatana pamwe chete neMinistry of Health muHarare makesis edu ari kudzikira. Tiri kukwanisa kuti tibudise mvura yakati wandei vari kubata chirwere tiri kurapa. Mwaka uno takaloncha vaccination program yekorera inenge ichirova vanhu vanokwanisa kusvika 800,000 muHarare.
Sei chirongwa chekupa vanhu nhomba kana kuti vaccine ichi chakakosha kuguta renyu? Vamafume tichitarisa kuti vakawanda vanga vobatwa nechirwere.
Chirongwa ichi chichatibetsera kuti nyaya dzekorera dzinge dzichidzira zvikuru muHarare. Asi
vanhu vemuguta vave kunzwisisawo here nezvechirwere ichi uye zvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kuti chipararire sekurasira marara pese pese?
Vanhu vanenge vari kuteerera. Takaita chenesa Harare tikabvisa madump sites, tiri busy kurepair masuwa pipes kuti zvinhu zvinge zvichijeka chirwere chichidzoserwa kwachakabva.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court nhasi riri kutanga kunzwa nyaya yekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vorambidzwa here kana kuti kwete kupinda musarudzo dzedunhu reColorado vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira vanhu kuti vapandukire hurumende yeAmerica. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kupandukira hurumende musi wa6 ndira 2021 apo vamwe vanhu vakaratidzira padare reparamende reUS Capitol vachiti risatambire zvainge zvabuda musarudzo. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanove zvakare mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Supreme Court iri kunzwa nyaya iyi ichiita senge nyaya isati yambonzwika muyatingati history yeAmerica yekuongorora mutemo uri kunzi vaTrump havafani kuva vachikukwidza nawo. Nyaya iripo inyaya yebumbiro romutemo remuAmerica kunyanyanya section 3 of the 14th Amendment rinotaura kuti kana munhu angopomerwa mhosva yekuti aida kupandukira hurumende haafanirwi kuva achikukwidza musarudzo kana kubata yatingati office yehurumende kana ane mhosva iyoyo.
Zvii zvinenge zviri kunyanyotariswa pakadai?
Chiri kunyanya kutariswa pakadai so inyaya yeinterpretation yacho yekuti vaTrump sezvo vanga vari mutungamiri wenyika vari president vanokwanisa kuva here varivo umwe wevanhu vaitaurwa nebumbiro romutemo iri parakagadzirwa kudhara vachinzi ivo kana vakapandukira hurumende paafungu wa chibata ichi jombo ichi. Iwa Trump kuramba kuta wana kupadikira ulumende saka donya ya irukunziko shikari ni Supreme Court yuma Amerika nasi.
Tinga uone mutongo uchaturwa ne Supreme Court uchizo bata ere mawe matunu alikutarisanya ya ii.
Wongu pani tuenda mo matunu akata semei ayo akato rambitza shikari wa Trump kutiva kie pa ballot irema election. Isaka tukuona utipanya matunu akawanda wosekari aruku contemplator kubana wa Trump kutivasa apie sekari kumabalance mastati yanyo. Asi chaka nyo kosha hapa ndicho kuti kana Supreme Court ya kapamu tongo wayo ino kuchimbidziga ichitawara kuti awongu wa Trump wanufa wakugu wa ripabalot. Like Supreme Court ya kata watu mtema wakasimisa nukulo randu hau batipa Trump. Deni zinoreva kuti nyaya na mwizakazo vazo kana tokazo rambizwa kuzo kontesta nye mamwe matunu izinova ziri zinu sina uremu kana sina simba because dare guru rune njiraka to interpreter ya tanda timutemo wacho urugusha njiswa kutiva Trump wasa kontesta kumapalo.
Gwetarno rwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoye zvakare mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice vachitaura naMavelous Mushanganya weStudio 7 vari parunare kuDallas muTexas muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinochaka chokwadi. Patino uzwa chidimbu chete chenyaya. Tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira. Zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iraq iri kushora zvikuru kuurayiwa nendege yemhando yedrone kwaWissam Mohammed al-Said, uyo anonzi neAmerica aitungamira chikwata cheKataib Hezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata ichi chiri kupomerwa mhosva yekuronga kuurayiwa kwemauto eAmerica matatu muJordan uye kurwisa mauto ari muMiddle East. Asi Iraq inoti mauto eAmerica ari munyika iyi kurwisa anopfurikidza mwero veIslamic State anomboita zvisiri muchibvumirano nekurwisa zvimwe zvikwata pasina kutenderana, uye inogona kuti mauto aya abude sezvo iri kuti ari kukonzera kusagadzikana. Vakapandukira hurumende yeCameroon vachiti vanoda kuzvitonga vari mudunhu rinotaura rurimi rwechirungu kumaodzanyemba kwakadziwa kumawirira, vanoti ndo vakapamba nekuuraya vashandi vehurumende vana kusanganisira mumwe mupurisa. Hurumende yenyika iyi inoti vamwe vaviri vakanga vapambwa vakasunungurwa nemauto uye vave muchipatara. Hondo pakati pematunhu anotaura French anova akawanda nevanotaura chirungu yakatanga muna 2016, uye United Nations inoti vanhu zviuru zvitanhatu vafa mukurwisana uku. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti munyika mune zvimhinga mpinyi zvakawanda chose zvichanonotsa kuti muve neshanduko inotarisirwa nevamwe. Chikuru chiri chekuti vanopikisa havasati vazvipira kushanda vari pamwe chete kuumba chinhu chimwe chete chinopikisa hurumende. Izvi zvinotevera kupatsanuka kunonzi kuri kuitika kubato raimboonekwa sekunge ndiro rakasimba mukupikisa hurumende reCitizens Coalition for Change mushure mekusiya bato iri kwakaitwa nevaive mutungamiri waro vaNelson Chamisa vachitirapindwa naPongwe. Nhasi mumwe aive nhengo yeCCC vaJob Scala vazivisawo kuti vave kusiya bato iri vachitanga zvitsva. asi vamwe vari kupawo mhosva kune vavhoti vachiti vane dambudziko rekuti kana vada mutungamiri webato vanomutevera kana kupinda naye murinda vasingatarisi mhosva dzake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika achitungamira sangano rekomaliso vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika Dr. Matthew Nyashanu. Tatanga nekubvunza vangwenya kuti vanoti kudii nemamiriro yakaita nyaya dzezvematongerwo enyika kudivi revanopikisa hurumende.
Tokatenda chokuti bumbiro remutemo weZimbabwe rinobvumira kuti munhu ega ega chizvarwa chega chega cheZimbabwe chitange bato racho kana kuti chipinde mugungano rachinoda. Hazvirambidziwi sezvimwe zviri mumutemo, asi semawanire andiri kuita ini ndofunga kuti muZimbabwe mune mhando mbiri dzekupikiswa kwehurumende. Mhando yokutanga imhando yemabato kana maboka anozvigadziridza iwo achitiri mabato anogadziridza zvekupikisa hurumende anonzi mainstitutions, uya ruzhinji rwevanhu yatinoti mass dissent, vanhu vagara vachingoti aiwa isisu hurumende hatiidi. Saka vanhu ivavo vakawanda gurusisiro rweyu ndo runoti runyange ukatanga rimwe bato ravanofunga kuti rinopikisa hurumende kana kuti rinokwanisa kubvisa hurumende muutongi rinotevera munhu wacho. Saka ndizvo zvandatinyatsotsanangura kuti aiwa kupatsanurana kwemainstitutions kwagara kuripo kubva 1963.
Regai tirwiona Dr. Nyashanu. Dr. Nyashanu, tipei tirwe nyaya yemaonero amuri kuita mamiriro enyaya dzemapato anopikisa muZimbabwe.
Inini ndichiona nyaya iri kuitika muZimbabwe iyi ndinotarisa ndichibva kuti tambosvika sei patiri ipapapa. Chii chiri kukonzera kuti paite kumhanya, vanhu vakatsinzinya, vamwe vachienda nekoko vamwe vachienda nekoko? Nekuti tikatanga kungotaura kuti vanhu vakusumuka vachida zvambotangira sei, ndiani azunza muswe wechikovo kuti vanhu varovane pandare? Ndo zvandiri kutanga nazvo izvozvo. Saka chaunoona ndechekuti bumbiro remutemo wemuZimbabwe rakangonyorwa chete asi harina ari kuritevera. Tiri kuona kuti nekusashanda kwebumbiro remutemo yatinoti rule of law, tinozoona kuti hurumende inotanga kuita zvimwe zvinhu zvekuti zvinotanga kuti zvikanganise vanhu vatinge vachipokana nayo. Saka ndo zvatiri kuona iye zvinhu.
Tinzwe kuna vangwenya. Vangwenya, vanhu vanenge vachiteera vachiziva here kuti munhu achavaburitsa kana kuti ingori pfungwa yekungoti kana mati ibato rechakati ndo ratinongomira naro, hazvinei kuti ndiana amira achimirira bato iroro?
Yomubvunzo wakanaka, nekuti zvatiri kuona kupatanuka ukukuku tingati muchirungu masimptoms eproblem iripo, hatingati zvose zviri kukonzera. Asi politics dzemuZimbabwe mkomajenga hatisi dzeideology, isisi muZimbabwe munomu hatisati tamboita politics dzakadaro. Munhu anopoteregwa nekuti akamira pachikomo kana papodium achitaura zvinhu zvinoita kuti vanhu vavo vafunge vabvume kuti aiwa matauriro ari kuita munhu uyu tikamuvhotera anogona kutibatsira kubvisa hurumende inotonga. Saka deno varume, hurumende iri hurumende inotedzera zvisungo zvemitemo nerule of law. Vanhu vakawanda iva vanotevera munhu anoti anokwanisa kubvisa hurumende vachinomuvhotera vaide vachibuda vakawanda vakaverengwa. Saka dambudziko harisi nekuti vazhinji havazivi kuti vari kuvhotera munhu akadii, nekuti politics dzacho hadzisi dzeideology.
Dr. Nyashanu, tingaona here ivo vari kupikisa vari kubuda neuwandu ivava nguva yesarudzo vachibatana kuita chinhu chimwe chete?
Problem inoitika kubatana, tinoda kuti vanhu vabatane vagoenda mberi zvinhu zvakanaka chose, asi icho chido chevanhu. Asi pakutaura ngatiregei kungoti because kubatana kwakanaka, but pane zvinonzi zvibingamupinyi zvinogona kunge zviripo kuita kuti vanhu vasabatana. Zvakafanana nezano PF nezapo padzakabva kuhondo 1980 maive nemapolitical parties angari muZimbabwe, vanachirau avo vanganani, but havana kubatana navo kana kuita sei. Vakabatana ivo vachizviti Patriotic Front handiti, asi maive nevamwe vanhu vatema vanga vari muRhodesia vakanga varipo. Asi sei vakavasiya? Vakavasiya nekuti vainda vachinodya mumunda maSmith vodzoka vakuda kumira nevanhu. Saka izvozvo zvinoitika, hazvichinji nekuti hurumende yaye vanhu vatema. kune vanhu vari kunodya nevava vakabata vanhu muutapwa havabatani neava vari kudiwa nevanhu.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika, Dr. Matthew Nyashano vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwiwo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rekomaliso vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Nigeria neIvory Coast ndidzo dzave kusangana mufinal yeAfrica Cup of Nations nemusi wesvondo kuIvory Coast, zvinova zvanga zvisingafungidzirwi nevakawanda vanga vakabhejera Senegal neMorocco. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vainongedzera Senegal kana Morocco senyika dzichasimudza mukombe weAfcon uyu, asi nezviro manheru Nigeria neIvory Coast dzakakanda zvese izvi kunze apo maSuper Eagles akarova South Africa 4-2 nemapenalty, Ivory Coast ichibandawo DRC 1-0 ndokuwana tikiti rekusangana mufinari. Asi aigotambira nekurairidza Capes United Fungai Kwashi anoti zvinonetsa kudoma chikwata chinokunda mufinari.
Ivory Coast iri pahome, iri pamba pavo, saka mutambo uyu ndingokaoma iwo, nokuti ava vari kutambawo pahome vane support nevanhu vakawanda vanenge vachivamirira. Nigeriawo futi iri kuda kuhwinawo nokutiwo yagarira setembo ino AFCON, saka gemu iroro renigeria neivory coast ringe rakaoma. Kuti nditaure kuti ichahwina dzimbe pakati pazo dziri two kunoti netsei, nokuti dzese dzapinda on merit, dzapinda nehardwork iri kushanda.
Pakasangana zvikwata izvi mumutambo wemugungano, Nigeria yakarova Ivory Coast 1-0 pamberi pechaunga chaityisa. Asi munyori wemutambo wenhabvu Godu Zunidza anoti iye yave nhoroondo nekuti Ivory Coast yashandura matambiro ayo.
Ivory Coast haina kuzombotarisa shure kubva payakaunza murayiridzi mutsva mitambo iyi yava pakati. Ndoona kuti iyo Ivory Coast yava kutopfuurira ichitora mukombe uyu nesvondo, nekuti Nigeria yasiyana neNigeria yekudhara, iripo iyi yakatosvika pamutambo wekukumisa uyu nehwakumukwako.
Nigeria neIvory Coast dzakasiyana nemukombe mumwe chete munhoroondo yekutora mikombe AFCON. Nigeria yakatora mukombe uyu katatu, Ivory Coast ichitorawo kaviri. Chikwata chichakunda mumutambo uyu chichawana mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica, chichakundwa chichitambidzwa mamiriyoni mana emadhora. Nemugovera South Africa iri kurwira chinzvimbo chechitatu apo iri kutamba neDRC. Asi vanoita zvekusimudzira nhabvu mune vechidiki vaRuben Dauti vanoti South Africa yakaratidza kuti nhabvu yemunyika mayo yasimuka zvinotyisa.
Chandakaona kukura kwebhora raita South Africa, uye vatambi veSouth Africa vakaratidza usungi hwavo, havana kuvhunduka nokuti vanga vapa makwikwi emaAfrica mahombe, havaitamba nevatambi vakuru vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. South Africa yakatamba ine chinangwa chimwe chete chokubatanidza bhora ravo remunyika, sezvo makatarisa ruzhinji rwaitamba muchikwata cheSouth Africa maplayers vatambi vakabva mumalocal teams avo emunyika mavo imoko.
Makundano eAfcon achadzoka zvekare makore maviri anotevera apo Zimbabwe iri kutarisirwawo kuve pagungano iri mushure mekumbomiswa kumakwikwi neFIFA nekuda kwekupindira kunonzi kwaiita vakuru vehurumende munyaya dzemitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm, apo tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere chekorera uye kupiwa kwenhomba kuvanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabuda mubato reCCC vachiti vava kutanga zvitsva. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Taboka Ncube.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele.